akakumisa tami. Akakumisa tami wakanzi easy apa bande pachiweda nyangwe chiweda isiri mpada anongo pajga pauri kuda kana ndanyepa ndigerezuda undigerezuda chakuita say chakuita so ndakukuchukisa ziso ndabva ndakubvisa chiri kumeso uri gitari kuno kumacheso kuko wamumunda menyu ndicho chironda chataisa munyu zvanga zvakafanda zvipa upenyu handivunduke mutsindo wezvinyu uchiri kumuda gamu gamu asina mazara unenge saskam unovhunduka ice cream tarisa diagram ndakuchinjisa program vachakutsvaga vachakushaya pavachafona vachida mujaya ari pachemba ari kuchaya makumi gumi edzvene urwedzipwa nembambaira amanya anete ananaira afamba adonha akambaira keliana nakwala kudzi atadzisana nalala vanga vachida maansa ndakavatigumira vapodensa ndakamudzura ka10 ndakamudzura kali asara ari kaho kabaza ndagara ndakamukwadza kwadza zvakamurwadza pandakagona zvavakatadza pandakapedza ndakavamedza ndakavanyudza ndakavaudza kuti ndinoshungurudza seke hapana eke mira ndicheke haupamuke hausimbuke haupadzoke haupepuke seke musadhomoke handivunduki brr
oi urikuda tani tamane mota tangwabuda mutsoka.